Chekwata chemaWarriors chatarisana nekuve chikwata chekutanga kutora mukombe wekosapa Castle Cup kashanu mushure mekupinda mufinari nezviro manheru. Vadambura Lesotho 4-3 nezvibodzwa zvitatu zvakakandwa naNox Mtizwa pamwe nechimwe chete kubva kuna talent chawapiwa. Pari zvino maWarriors akaenzana mukutora mukombe uyu kana neSouth Africa, Angola pamwe neZambia, asi kurova kwavo chipolopolo nesvondo kunovapa mikombe mishanu vachibva vapinda mumabhuku emakundano aya sevekutanga kuita izvi. Vanotevera chikwata ichi havasi kuona izvi zvakaoma mushure mekunge maWarriors atamba mitambo mishanu nekukunda mumitambo mina nekuita mangange mumwe chete, izvo zviri kunzi nemuongorori wemutambo wenhabvu Vafarai Kambamura zvinoda kupedziswa nemukombe.
Akubvira kutanga kwakaita tournament vakomana vakatamba zvakanaka zvekuti chasara izvinezvi kuti vawane mubayiro wacho vatore mukombe. So far haiwa varakidza kuti haiwa panyanzvi dzekosafa dzekusouthern Africa tinokwikwidzwa varimo.
maWarriors ndiwo zvekare akanda zvibodzwa zvakawandisa mumakundano egore rino mushure mekukanda zvibodzwa 16 mumitambo yavatamba kusanganisa zvibodzwa 6 zvisina kudzorerwa apo vakarova Seychelles 6-0. Pamusoro pezvo murayiridzi wechikwata ichi Sunday Chidzambwa ari kutarisirawo zvekare kuve murayiridzi wekutanga mumakwikwi aya kutora mukombe uyu katatu mushure mekubudirira muna 2003 na 2009. Chiri kunakidza ndechekuti pakapedzisira Chidzambwa kutora mukombe uyu muna 2009 muRufaro Stadium chikwata chake chakarova Zambia 3-1 iyo ari kusangana nayo zvekare mufinaro yemakundano egore rino. Asi vanoziva Chidzambwa uyo akaendesa maWarriors muAfrica Cup of Nations avo ekutanga muna 2004 pamwe nekusvitsa Dynamos mufinari Cup Champions League muna 1998 vanochidzambwa haatadze kubudirira mune zvaanenge atanga. Mumwe wacho ndiva Titus Goya avo vanotevera chikwata chakambotambirwa naChidzambwa cheDynamos.
Nemazira anoita sandu Chidzambwa stage yatavei anotora mukombe neexperience yaanayo vanotora zvina basa kuti Zambia inotambo zvakasimba.
Veruzhinji zvekare vari kutarisira kuti maWarriors achadzoka kumba nemukombe uyu mushure mekushanda zvakasimba munzira yekusvika mufinari vari vaMozambique 4-0, Seychelles 6-0, Swaziland 2-1 neLesotho 4-3. Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vashingirai miti vanoti mukombe wave kudzoka kwaunofarira kuve uri.
Mukombe unonzi kosava mukombe wedu uya tinoutora mukombe uya tinodzoka nawo kumusha.
Asi maroto emaWarriors nemurayiridzi wavo pamwe neZimbabwe yese anokwanisika chete ndokunge kana maWarriors adambura chipolopolo muRoyal Bafokeng Stadium nesondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.